Vero zhinji vachaura nestudio 7 muHarare vanoti amai mujuru avo vakaparura bato ravo reZimbabwe People First nezuro vanofanira kusunga dzisimbe kuti vakwanise kukurira ZANU-PF musarudzo dzemuna 2018. Mumwe wavanhu ava ndivabhevhen Chihuri avo vanogara mumusha wemabvuku muno muHarare. VaChihuri vanoti amai mujuru vane mukana wakakura kwazvo wekutora masimba kubva kuna vamugabe.
Sekushanda kwavakaita nehurumende iyi, vane zvombo zvinogona kunga zvakakwana kuti vagone kupidigura hurumende yavamugabe, iyo vachigona kuzotora vanhu vakati kwandepfuura vari kuZANU-PF kuburikidza kunyange nemafunctions ari kuita.
Zvataurwa navaChihuri zvatsinirwa navakudzanai musena vanogara kuWestgate. Vamusena vati amai mujuru semunhu anga ari muhurumende kubva pakawana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 vari munhu ane rutsigiro rwakakura kwazvo kune vari muchiuto, avo vakabuda pachena kuti havadi kutongwa nemunhu asina kurwa muhondo yerusununguko.
Mukana uripo wakakurisisa chaizvo, nokuti vanhu veZimbabwe vasvika panguva yekuti vareme vakuda alternative solution, alternative leader kuti avabvise musystem yaiswa neZANU-PF iri discriminatory, iri racial at the same time. Zimbabweans need economic prosperity, they need peace, they need democracy where they can discuss and choose their leader in peace and freedom.
Mushure mekuparura kwavakaita bato ravo, mumwe mutsigiri weZimbabwe People First amai Patience Madzima vakati amai mujuru ndiwo vega munhu anobva kubato rinopikisa anogona kuita kuti munyika muve nerunyararo kana ZANU-PF ikakundwa musarudzo.
Amai mujuru vaona vanhu vese, vaona amai vasingatuke, amai mujuru vatiudza kuti havasina zvekutuka, havasina zvemirishongana, vakuda zverunyararo. Zverunyararo ndo zvakanyirwa nevanhu izvi zvekuzvamirishongana zvonaza mutinongedzerana vakadzi vakuru kuti tuka vari muvakuru ngazvipere. Hatichada takuda pisi, toda kubhiudza ikonomi yedu zvakadaro. Kana nyika yaparara vanhu vatadza kugadzirisana nyika kungatanga kutukana. Saka isati tingati nokutukana kwevanhu, tinoda kuti vanhu vese vatambura zvinhu zviita zvakanaka.
Asi mumwe mugari weMuHarare vaEdgar Gweshe vanoti amai mujuru vanofanira kuzvichenura panyaya yekubirirwa kunonzi kwakaitwa sarudzo pamwe nekutyorwa kwekodzero. MDC inotungamirwa naVamogeni Tsvangirai inoti sarudzo dzapfuura dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro, asi vamugabe nebato ravo vanoti sarudzo idzi dzakaitwa zviri pachena.
Hapana chakawanda chingati chinga chinji nekuya kwaita maimujuru nyaya dzezvinotongera nyika chiespeciali takatarisa nyaya yekuti kupinda kwavo ivouye kuita impact kwavo kunoendera nekuti vatambirwa zvakadini nevanhu. Saka patingatotarisa nyaya kutambirwa kwavo nevanhu tichitarisa rurigiriro rwavakapa ruya, tinoona kuti vanhu havakwanisi kuti vanyatsosvika pakuvatambira vachivaregerera vachivatambira semunhu awamba futi nekuti mukadaunzwa mastatements achavaitaura munhu akungokumbira regera ake asi haasi kunyatsotaura chaizvoizvo kukanganisika kwacho kwaitika tinenyaya dzekubirirwa kwebaneceea tinenyaya dzekurayiwa kwevanhu ivo pane zvavamuvese kuzvichenura asi havana chavati vataura chokuti tingati vanhu vangati naamaimujuru tine munhu mumutsva zviri kuita seunge ii ZANU-PF yakare.
Asi mwenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reCoalition Against Corruption vateri mutsvanga vanoti amai mujuru vane dambudziko rekuti vakanga vari muhurumende yeZANU-PF yavanoti yakashungurudza vanhu kwenguva yakareba.
Ndifunge kuti vanhu vangaite marema nekutadza kuona kuti mai mujuru munhu anga achidya nekushanda neZANU-PF, saka ndioni kuti pangava pane chandingati chachinja nekuti munhu aivemo kubva 1980 achisenza achibata nebato reZANU-PF. Saka ndione kuti vanhu muZimbabwe vangaita urema hwekufungidzira kuti pane chachinja. Ndione pane chachinja.
Tatara nyaya dzisarudzo munoona here amai mujuru vachibuda pachena kuti sarudzo dzakabirirwa sei?
Izvi ndo zvinhu zvavaifanira vakaita nezuro pavakaita launch party yavo, vaifanira kunge vakataura kuti vaishanda vakadii kuita yatinoti pachirungu coming out clean, kuti vanatsoratidza kuzoshuwa kuti vakabuda muZANU-PF. uye kuita kana tingatiwo kubuda pachena kuti vana tutaura kuti vakamira papi andina kuona vachiita saizvo saka ndione kuti vanga kuita full ana veZimbabwe kuti vachinja
zvichakadai mupepeti webepa na Red the Observer baba na Baston Dlana vanoti anai mujuru vanofanira kubatana nemamwe mapato anopikisa kana vakamira pachokwadi kuti vari kuda kunyorera zvizvarwa zveZimbabwe kubva mumadhaka mazviri Baton Dlana vanoti anai mujuru vakamira vega vana mukana wokukunda Zano PF musarudzo pakatariswa mirishonga inowanzoitwa munguva dzesarudzo Zano PF ichishanda pamwe chete nevari muchiuto
kana maimjuru na wachangirai wakabatana vande mukana muhombe wekubvisa vamugabe kwapachikara nokuti tinofanira kuona kuti vanhu havafani kurwira mhembwe vasati vaibata kurwira chitaka chemhembwe vasati vabata mhembwe yacho ngavakutange vabata mhembwe then vozotanga kurwira chitaka ava vanhu vaviri vakabatana vanoita chanzi dzekubvisa vamugabe apapo
Nyanzvi munyadzi zvematongero wenyika dzinoti mapato anopikisa akapinda musarudzo dzemuna 2018 asina kubatana zvinopa Zano PF mukana wakakura kwazvo wekukunda musarudzo idzi nyanzvi idzi dzinotiwo mapato anopikisa anofanira kutanga nhaurirano dzekumba mubatanidzwa wemapato anopikisa pachine nguva yekuti mapato aya agogadzirira sarudzo dzemuna 2018 zvakakwana zvichakadai vatsvangirai nhama yemujuru vakabuda pachena kuti nhaurirano idzi hadzisati dzatanga uye vatsvangirai vakataudza vatsigiri vavo kuti vagadzirire kupinda musarudzo dzemuna 2018 vakazvimirira sebato reMDCT kunyange hazvo mapato ese anopikisa hurumende achiti akazvipira kubatana pamberi pesarudzo dzemuna 2018 hapana chinobatika chaachaita panyaya dzenhaurirano dzekumba mubatanidzwa uyu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.